Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, June 28th, 2017. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk Diaspora Forum, we are discussing about a new and innovative app of recording, tracking, and monitoring elections.
The app called Ziso Iliso, a Zimbabwe Diaspora Initiative, was launched yesterday by an organization called Zimbabwe Citizen Initiative.
In previous elections, many gross violations have gone unreported because many people don't have a way, a secure place, and a means to get their story out.
Ziso Iliso gives people the ability to send a simple text or to simply document the abuse you may encounter directly on the app, including the geolocation of where the abuse is taking place.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kHz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
Yebogambe zulukandaba umthwakazo omuhle siyadivana njalo kuhlelo lwethu Live Talk Diaspora Forum. Sixoxa ke lamhlanje ngodaba lwe app, nxa sithi ke i app sikhuluma ngalokho kusetshenziswa kubomakhale khukhwini okokuthi nxa umuntu efuna ukuthi kwazakale okwenzakalayo ngesikhathi kakhulu ngesikhathi sokhetho kumbe kungaba isikhathi nje lapho okuyabo kwenzakala khona ubudlwangudlwangu kumbe okunjalo oyabe ufuna ukuthi umhlaba jikelele ube kwazi ukuthi kwenzakalani. Ye, sekukhona lokho kuthiwa khona i-app yakhona le ithiwa Ziso Ilihlo, okubana khona iyabona phela ngumabona kude, iyatshengisa uzulu umhlaba wonke jikelele ukuthi lapha sembanjwa, lapha sengitshaywa ngabantu, kumbe sembone ukuthi lapha kuyacelibezelwa abantu bafuna ukwenza okungalunganga. Konke lokhu kuyabe uyakwanisa ukuthi ukufake ku-app yona le kuphinde kutshengise le ndawo lapho okhona ukuthi laphana kule nto yenzakala okubi okwenzakalayo, i-app yakhona ihlitshengise ungabe ungaphi, kuhle kukhiphe lokuthi ungaphi kwakhona. Jonga.
Wonguva diwa vatariri nevateereri, nhasi tiri kukurukura nezvedanho ratorwa nesangano reZimbabwe Citizens Initiative rekuparura chirongwa chinobatsira munguva yekunge vanhu vatarisana nedambudziko zvikuru remhirizhonga dzezvematongerwo enyika ungadai uchirwiswa kana kushunguruzwa. Ukangoenda paapp yavakaparura nezuro muchirongwa chinonzi Ziso Iliso, app iyoyo inokubatsira kuti unge uchisvitsa chichemo kana chiziviso kusangano reZimbabwe Citizens Initiative vachibva vangozviparura nguva iyoyo. Vanobatsirawo zvakare kune vanenge vachishunguruzwa, vanovawanisa mwekupotera dzimba dzatingati masafe house. Izvi zvimwe chetewo nekukubatsirai nekukuwanisai magweta anenge achikumirirai munguva dzakadaro. Asi hazvisi kumirira panyaya dzekushungurudzwa chete kana sarudzo, munokwanisa kuzvitarisa nekuzvitevera zvichiburikidza neapp iyoyo yakaparurwa nezuro Ziso Iliso. Sangano iZimbabwe Citizens Initiative vakariparura nevakaronga vatingati hwaro wechirongwa, vanhu vamwe wacho vari muno mudiaspora matiri muno muAmerica, vamwe vari kuUnited Kingdom nevamwe vari muZimbabwe. Asi hazvidi umhizha neumhetura hwekugona kufambisa mashoko aiwa kuti unge uchiwana app iyoyo. Hanzi unogona kutongoisa panharembozha pako kana kungoenda paonline wongopinda ipapo wodownloada app iyoyo uchinge uchikwanisa kuteera zviri kuitika nekuzivisa zviri kuitika matii mana. Vakuru vakati hapana inofurira imwe aiwa kana kuti kutaurira mumwe, hapana anokumira mumwe, regai tinzwe vega vachitsanangura vesangano reZimbabwe Citizens Initiative. Tabata sachigaro wesangano iri vapromise Sunday ndinonzwa kuti taanawo parunare vasunday, tinogamuchirai nemufaro.
tinotenda nekuva nesu pangwai.
Eh maita basa asi mune muri kutyaira kaimi vasandi.
Ewa aenda akagara zvangu anochairo vachaira zvova pasaiti.
Ah nondirunzwa mhepo iri kubva yangoti kwamino kuti vaterere vanozogona kunzwa here asi regai timbozama. Mungatitarangurira kuti chirongwa chamakaparura nezuro ziso ilifo chakamira sei uye chinofamba sei.
Ziso ilifo yatinoti application inonzi pachirungu crowdsourcing app. Crowdsourcing app inoshanda pakuti munhu woga woga anokwanisa kutumira information kana kutumira nyaya yake iri kuitika pane zviri kuitika kwaari chero kwaari muZimbabwe anokwanisa kutumira information paziso ilinto .com zvinova zvinobva zvakwanisa kuti kumbunyikidzwa kwaitwa macitizens kubva kwavaratidza kuti pane zvaitika pakaroi nenguva yakati ende izvi ndo zviri kutaurwa nemacitizens ndo zvaitika kwavari. Saka tingati iziso riya rinoona chero paratenderwa kuti rione muZimbabwe rinokwanisa kubuditsa uore kana kumbunyikidzwa kuri kuitwa macitizens zvisina basa kuti vanhu vari kuripota vari kupi.
Tambokurukura masikati nemi vasande tichibvunza zvakare kuti vanhu vanogona kungoshandisa app yenyu iyoyo zvisina mwero, ndongosimukawo ndoti arya inongova nyepera nhasi kuti pandinogara ini kusakubva kwaita mhirizhonga. Munozoverifya sei kana kuongorora kuti muone kuti chokwadi chataurwa nemunhu musati mashambadza zvinenge zvichiitika izvi?
Mazuva maviri apfuura takanga tiri kuita training kana kudzidzisa vaya vanonzi maverifiers kana kuti mamonitors vakatekeshera nyika yese kubvira kuVictoria Falls, kuPlumtree, vamwe vakabva kuMukumbura, vamwe vakabva kuGuruve, vamwe vakabva kuKaroi, vamwe vakabva kuKaripa. Saka tine 46 macitizens vatakakwanisa kupa aya atinoti masmartphones. Saka vapa application yeziso pamafoni avo, uyezve takavapa support yese inodiwa yesekretarieti yedu. Saka chinoitika ndechekuti mbuya vangu vakanga vanyimwa chibage, tomboti vanyimwa chibage vari pachief dotito, vachinzi hatikupei imi nekuti mune mwana asingasapoti ZANU-PF. Ikoko kumbunyikidzwa ikoko tinovakurudzira kuti vatumire text message namba dzanichakupai chirongwa chino chisati chapera. Vanokwanisawo kutumira text message iyoyo inosvika kumaofisi atakagadzira ari muHarare nesekretarieti iri muHarare. Vanoona text message yauya vasati vaisa information iyoyo paziso, vanobva vatumira mamonitors ari munharaunda imomo kuti pana mbuya vari pakati vatiwo ndo zvaitika, endai munoita verify information. Mamonitors ivo vanoenda voita verify information iyoyo vobva vatumira kusekretarieti, nekuti mamonitors takavadzidzisa kuti kana masvika panzvimbo munotarisa zvakati, munobvunza mibvunzo yakati, munobvunza mibvunzo zvakati. Mamonitors ivo ndovachatibatsira kubva vachitipa information kuti zvechokwadi zvinhu zvataurwa izvi zvataurwa ndichokwadi, ende uyezve additional information, imwe information yatokwanisa kukupai based nezvatakavatraina ndeizvi. So that patinozobuda zvinhu pazvinobuda paziso zvinhu zvinenge zvane udzamu ende uyezve zvinenge zvine chokwadi.
Maita basa vasandiramba henyu muri parunhare. Taita mukoma Peter vari kuchitungwiza Christ muteereri wedu wekutanga. Makadii mukoma Peter?
Ndipo makadii mukoma Dzonga?
Aiwa ndiri mupenyu, kuchitungwiza kuri sei?
Kuri nani zvako meno kwamuri kumafura mhepo uku?
Mhepo yacho dzimwe nguva unofunga kuti iri kufuura ichida kutokutakura yawanda.
Kudaro amen.
Ndimi Maita nhanga ruvanze, tipeiwo pfungwa dzenyu tinzwe.
Inhangu ndinoti chirongwa chamukomawo mukoma Sande chakanaka, chinogona kubetsera vanhu. sezvo muno tine dambudziko remhirizhonga nekuti nguva dzese tinoona vanhu vachirohwa vachitorerwa kupisirwa dzimba kutorerwa zvipfuwo zvamombe mbudzi zvose zvinongoti taa kuti tita winazvo vanongoti vachitora nyaya yekuti wasapota bato resiriro asi chichema changu chiri pakuti inini sezvo vaita danho iri hazvikwanisike here kuti ivo maopposition mapolitical parties aya vaende kuunited nations nekuti ndonga ndambe ndakateerera news dzapera paa pachi paanalysi yapo ana mukoma pezidairo aya yekuti mauto ete ari munomu ari kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika ende masimba amugabe haasi kuvanhu haasi mumvura haisi hove iri mumvura asi kuti ihove yatova nepfumo yaakutokupa dziva racho mumvura kuti vanhu varimo vaparare zvazvakadii kuti vanhu vaende kuunited nations tova nemaelections anokondaktwa neunited nations ndo zvachitemutakuaeni chikuru
regai tinzwe kuti vasande vanokwanisa here kupindura ipapo vasande
kuenda kuunited nations zvinhu zvatagara tichitoita kuzotanga kwataita tichiziti zimbabwe citizens initiative takatobva mukuratidzira ndokunga munoziva kuti vamugabe vakauya kuunited nations vakasvikonosangana nevana vezimbabwe vakanga vakadya ukasha zvinotyisa tisu vamwe vevanhu ivavo vakanga variko saka tino maripoti ese anenge achibuda iwayaya kubva mumaprogiramu akaita seziso zimbabwe human rights forum inoproducea maripoti kupera kwemwedzi oga oga atichazenge tichitora isusu semacitizens tichivabatsira kuenda nawo kunana united nations kunana european union tichida kuti maripoti aende kune maorganizations ese atinofunga kuti anokwanisa kubatsira pakuona human rights situation dzemuzimbabwe
mapinduro ari mukoma piti
mindiro yavo ndainzwa yakanaka zvikuru asi ndinofunga kuti denge vaita chimwe chitonho chavangadai vaita vabatanidza vemaoppositions kuti vainge vakabatana vonogara pasi nebazi reunited nations neeuropean union neamerica nekuti kutaura chokwadi zvinhu hanzita kunyepera izvi zviri kuitika ndezvekuda izvo ndobvaupai mufananidzo kuna nachipinge uku not kwachitsunga mini kwachitsunge kune zviri kutetiyavo kwachitsunge uku chifu chitsunge izvozvi so ari kudaidza vanhu achivachiridzira achivapa mazita okubanyika ezanup f vachitorohwa vachitoripiswa mombe vamwe vachiripiswa mbudzi asi handizivi kuti munozvigadzisa sei zvinhu zvakadai izvozvi
halo
halo
vasande ndofunga vasande vanga vachikunzwa here
ndanga ndichizvinzwa
okay
izvozvo tiri kuzvikurudzira mukoma isusu semacitizens tiri kuti isusu tiri kuda kuti tisvike pastage yekuti tinokwanisa kubatsirana semacitizens kuti tionesane kumbunyikidzwa kwese ikoko zvamataura izvozvo izvo zviri kuitika kuti pinge izvozvo zvinofanira kunge zvitori zvinhu zvinobudiswa pachena every day zvichiratidzwa kunzi izvi ndo zviri kuitika nokuti vanhu vakangochema vari panzvimbo iyoyo tinziva nyika yese isingazivi and pasi rose tisingazivi zviri kuitika zvechokwadi uore ihwohwo nekumbunyikidzwa kwevanhu ikoko zvinongotsakatika zvakadaro tine vanhu vakaurawa munyika medumu asi vakangotsakatika nekuti hapana vaikwanisa kubudisa nyaya iyoyo kuti zvizivikanwe kuti zviri kuitika saka maopposition parties isusu semacitizens tinovakurudzira kuti ngavabatane pamwe chete vauye negwara rekupisa hurumende iyi tichivabatsira isusu semacitizens tida kuvabatsira asi ivo ngavaratidzawo kubatana pache zvavo ivo vachipa direction yekuti tiburise chinhu ichi takada kuti tivati ingounganai muende kuunited nations monocomplaina tine maelections ari kuuya na2018 ei vari kuitei isusu tinovakurudzira ngavabatane pamwe chete vatore yatingati energy yatinayo semacitizens ngavaitore vaikohwe ngavaite mukoho we ukasha watinawo vatore energy yoyoyo vaiise pakuti ma elections aya vahwine. Takada kuvati ngavaite energy kuti vaende ku United Nations vanombosekwa kunzi muri kuenda United Nations ndokunovoterwa here. Endai munoronga kuti moita sei kuti sema opposition muburise ZANU-PF. Isusu vanhu takashatirwa, tiri kuti hatichada hatichatya zvese zvitiri kutaura izvi. Saka vari kustora here ukasha hwedu vachihushandisa kuti vahwine maelections? Ndo patoda kukurudzira maopposition parties apo isusu semacitizens.
Thank you so much, Mukoma Sandra Mbanyi muri parunhare. Mukoma Peter, thank you so much. Regai tipe vamwe mukana vamwe vapinde muchirongwa.
Asi ndinokumbirira kuti ngavatore note nyaya yekudya kwa Chief Kitunge vategadzirisa. Ndoti yafanana neiraitika mazuva apera pafamba MPs, MDC kumaruwa Mashonaland West, Mashonaland East, Mashonaland Central. Kune dzimba dzakasara dzikapiswa ikoko, saka nzvimbo idzodzo dzekadzi inzvimbo dzakaoma zvikuru dzati kuona kuti vanhu vari kumbunyikidzwa kodzero dzavo kubva kumaticha kusvika kana kuma vese vana madhara ari mumamusha umu vari kuchema. I was there recently vanhu vachita programmatic kumameetings ezanu-PF vari kutorwa mazita kunzi yapinde musangano kana usa kuya kumusangano manhu eri tinge tinewo kumba kwako. Ndatenda hangu Mukoma Jonga.
Maita basa Mukoma Peter, thank you so much. Chris, gaiti nzwe kuti Mukoma vatijoina pachirongwa vagamuchirei.
Yebo, mnumzana panyika kari manzira.
Chris, ndinjani, ujonga.
Hayo Chris, kunjani ma?
Sikhona, singabuza lini?
Yesi, lohlelo lweni lapha ilo esiluphathayo namhlanje lwelihlo ziso. Ungatshela nje abalaleli ukuthi kathi kuyini khona?
Ilihlo ziso yiplatform yenza ukuthi khona uZulu akwanise ukucheba makuyikuthi uyahlunguluzwa. Akulandaba ukuthi ungapi kwelizwe, kule number efoni akwanisa ukutexta khona akhulume ukuthi ngiyenze so. Once ngenza njalo into yangikona ihle icebe ihle ihambise lokho akutshiloyo kweyinye indawo, then kuza kuba khona abantu abayabehlala endaweni naleyo lapho kulo muntu wangikhona abazahamba bayebona ukuthi liqiniso yini lokho okutshilweyo. Bangabona kuliqiniso sebesenza ke i-report efakwa kuplatform elihlo iziso. I-report leyi i-report ehamba emhlabeni wonke jikelele, iyakwanisa ukubonwa ngabantu abe-UN, European Union, anyone vele uyathi abekwazi ukuthi eZimbabwe endaweni enje kulo muntu oyenzwe so. So ilihlo iziso iqakathekile ukuthi khona so umuntu wonke oweZimbabwe kathesi usekhwanisa ukukhuluma makuyikuthi uyahlukuluzwa. And lokho kuzanceda abantu beZimbabwe ukuthi kungasayenzakali into efana nale yayenzakala ku-Tsamara for example. Kungayenzakala khona kuyana vele umhlaba wonke uyahle ube kwazi khonapho khonapho.
Hayi, kuyezwakala. Ungabamba ungayalulokhu bambele ucingo lapha silomunye umlaleli osemaphisa uMhlanga. Siyakwamukela Mhlanga.
Ngiyabonga mfowethu.
Ye, ungasiphathisa kuhlelo lwethu lwalamhlanje.
Siyezwa mfowethu leyogala lethi ngabe bathi iziso or ilisho. Mara eZimbabwe ilanga alishoni abantu kwekho ndawo labantu abahlukuluzwe khona. Kodwa siyaasebenza imayesitiko ethulile kuhlukuzwa kwabantu isebenzisane nabo-SADC nabo-AU ne-United Nations. Abakutholayo imbiko ebuye ebantwini mayise u-SADC u-AU kwi-United Nations kodwa ungathi kungasebenzeka kahle impela. Mhlawumbe nalabo abahlukumeza abantu bengesabi ukuhlukumeza abantu ngoba bazoba exposed ukuthi ubani ohlukumeza abantu.
Yeah. Utsho njalo lapha umhlonyethwe isilayo umnumzana Karimanzira. Utsho njalo uthi yena kuyahle kuyaziwe labo United Nations labo bahle bebekwazi ukuthi kwini okwenzakalayo.
Siyakubonga lokho mfowethu, mabayibambe kanjalo mpela kusebenze ngoba lokho abakushoyo nathi sizozama ukuncedisana nabo mpela.
Hayi, sibongile kakhulu, ube lelanga elihle.
Ngiyabonga mfowethu.
Mr. Sande, maybe in English you can give us a brief background on the launch of Iliso Ziso, and also maybe explain the benefits and for those who will be like victims of these violence incidents.
Oh, okay. Thank you very much. Ziso Iliso is an app, a crowdsourcing app that from citizens.
Hello. So, I think we are losing you. Yeah, you can explain. We had lost you. You had lost you.
Oh, okay. I was saying as Ziso Iliso, it's a crowdsourcing app. A platform that actually allows citizens to input or to report on themselves being afflicted by the regime or by any other citizen that is abusing them. So, if you upload Ziso on your phone and you have it on your phone, if you report anything, no matter where you are in Zimbabwe, be it in Karoi or in Urungwe, it will actually geolocate. It sends a geolocation to say, at this particular village, this is what Chibende has reported that has happened to them. So the incidences of citizens being frog-marched to meetings. You can be frog-marched, but if you know that you've got this, so you can simply text message. But in Diripa Anopa village, I'm being frog-marched to a meeting. What happens? And you report it. You simply do that. You simply report it. And you leave it up to the app, and the app is going to upload and it's going to say, and it will be anonymous. It will not report your name, but it will say, at this particular village, villagers are reporting that they are being frog marched to participate in meetings, or that their houses have been burnt down. And if you want to send pictures, you can actually attach a picture to your report, so that the whole world can see exactly what you're experiencing. But at this point, you are reporting it without your name being included. So this is why we applaud this, that this is the eye that is going to see all the evil that the regime is doing. And if we don't take up this initiative as citizens, then we are not arming ourselves. We are not preparing ourselves to defend ourselves, because these records are digital. The servers for this application are nowhere in Zimbabwe, so the regime has no way of messing around with our records. These are records that are going to be imprinted on this regime. These records are going to stay on their record. When the time of reckoning comes, when the United Nations wants to see what exactly is happening, all these reports that ordinary citizens are giving on Ziso, they are going to stay as permanent records of this regime's evilness. So we are encouraging citizens to go ahead and report everything that you see. Report it.
Thank you so much, Mr. Sande. Tinenge taita rombora kanaka zvakare rekuwana vanoi vanoona nezvekurongwa kwemabasa musangano reZimbabwe Citizens Initiative. Ndivi muzvare Chenai Moyo. Makadi?
Tiripo zvedu, makadiwe ikoko.
Aiwa, tiri wapenyu. Zita reku mhuri rinonzi chii?
Mutambasere.
Aiwa, maita basa, ndagona here kuti muzvare pamwe ndaamai.
Magona kuti ndiamai.
Pakanaka, amai Chenai Moyo, Mutambasere ndiwo organizer wesangano reZimbabwe Citizens Initiative. Tinoona kuti chirongwa chamakaparura nezuro cheIliso Ziso, chirongwa chakati rebei kana kuti chinorema chakakura chekuti sangano renyu tichiona kuti imi vazhinji muri kunze kwenyika rega haringazvisimudze. Mune mange masangano here amuri kushanda nawo?
Mundo kana tine muno muUK tinoshanda nevamwe vanomirira human rights, mamwe maorganizations akaita seRaw nezoro ndovamwe vanotiti tsigira patinoita zvirongwa zvatinenge tichiita seZimbabwe Citizens Initiative.
Asi pachirongwa cheziso chamakaparura nezuro ichi mune masangano apa muri kushanda nawo?
Pachirongwa cheziso iko zvino tiri kushanda ne maorganizations ari kuZimbabwe ndovatakawana kuti tipartner navo. Muno muUK zvakare nekuti kuti zvishande zvinhu zvinofanira kunge takatsigirana isu semaZimbabweni. Saka while iwo mamwe maorganizations aya vasiri ndingati vasiri mamembers in terms of ziso, maorganizations ari kutibatsira. Patinoti kune vanhu vekuZimbabwe, uyai maZimbabweni tisangane titsigire chirongwa ichi, ndo maorganizations atinoenda kwaari vachitibatsira kuunganidza vanhu. Saka ndinenge ndakanganisa ndikasazvitaura izvozvo. Asi kana tichitaura kuti iko pamagwaro pamaofficial statements vanhu vatiri kushanda nawo nemamwe maorganizations aya mapartners edu ekuZimbabwe.
Aiwa maita basa amai chenai moyo mutamba sere zvatiri kuita nekuti tine nhengo dzesangano yenyu dzakati wandei tine tichingonzwa kubva kune mumwe nemumwe. Saka tinombokusendeka iye zvino izvi tokufonerai futi patoita kuda kuti mudzoke pachirongwa maita basa.
Ewe.
Maita zvikuru Kristu.
Yes sir, let's go back to Mr. Karimanzira. Could you tell us a brief background of the Zimbabwe Citizens Initiative? We know you are in the UK and we have Mr. Sande here. Could you give us a background of what this is all about? Mr. Karimanzira?
Hello?
Yes, did you get the question?
Yes, I got your question. Yeah, the Zimbabwe Citizen Initiative is an initiative. It is the coming together of Zimbabweans in the diaspora from all over the world with a view to fighting the injustices in Zimbabwe and with a view to give a platform to various organizations that are also fighting for change in Zimbabwe. So what ZCI basically does is it brings together all these organizations and individuals, and it gives them a platform to work with the people on the ground in Zimbabwe. And ZCI also launched this, for example, it launched this ZISO initial platform, whose aim basically is to empower individuals to be able to report all incidents of victimization by the Zimbabwean government or by anyone else anyway. So basically, the Zimbabwe Citizens Initiative is the coming together of all Zimbabweans to fight for justice in Zimbabwe.
And so how is your membership structure like and your leadership? If you say the diaspora, the Zimbabwe diaspora is like all over the world, how is the structure like and the membership?
That's exactly how we are. We have membership from all corners of the world. The initiative itself was started by a core team of about 20 or so individuals who are based in different geographical parts of the world. Some are in the United States of America, for example, Canada, the United Kingdom, South Africa, just to mention a few places. So we are from all over the world, but we are brought together by one aim, and we are working together. And these days it's not difficult to coordinate due to technology. So basically, our membership, anybody can be a member of Zimbabwe Citizens Initiative if they wish. They can go onto our website, and there are forms there to complete, and they become a member. As to the structure, our chairperson is Promise Sande, who is on this program right now, and we have got various other members all over the world.
Okay, thank you so much, Jonga.
Thank you so much, Mr. Karimanzira. Chris, we are joined now by Dr. Chipo Dendere, who is also a member of the Zimbabwe Citizens Initiative. Welcome to our show, Mr. Dendere. Dr. Dendere. Chirongwa ndechenyu asi chandiri kunyanyonzwa ndechekuti ana mai ndichitarisa mbuya kandemiri mai kandemiri mbuya Dendere kwavari ikoko na Dr. Dendere semunhu kadzi ndo vanhu vanonyanyo sangana nenyaya dzemhirizhonga vachishungurudzwa zvikuru tatarisana nesarudzo zvakadai. Pane zvamuri kuitawo here zvakanyanyo nangana nemadzimai tichitarisa icho chirongwa cheziso iliso chamakaparura nezuro?
Saka ziso muchairman wedu ndava promise asi mune vanhukadzi vakawanda and isusu basa redu sevanhukadzi vari muziso ranga riri kuti tifungisise kuti vanhukadzi tingava encourage sei kuti varipote maincidences of violence azvinenge zvaitika kwavari uyezve kuti vanhukadzi vafile safe kuti kana vakaparticipata vakaenda kunovhota havazouyi vachityikidzirwa kana kuatakwa chaiko. Saka tiri kunyanyisa kufungisisa nezvevanhukadzi especially vanhukadzi vari mumamisha kuti tingavabatsirisei zvinoenderana nenhambo dzavanosangana nadzo dziri unique kwavari kuitira kuti mbuya kana vava kuenda kunovhota vasatya kuti kune munhu achazouya kumba kwavo achiva vhurumuta nekuti vaparticipata musarudzo yevatungamiriri venyika.
Thank you so much, Dr. Dendere. Please do stay on the line, Chris.
Yebo Chonga, silo mlaleli lapha uDliwayo ose South Africa. Siyakwamukela Dliwayo.
Makadini.
Tinofara Makadini.
Tiri nani.
Liyakhuluma kumbe liyataura?
Ndinotaura.
Okay, Chonga taura.
Iye Chris wacho anotaura asi ndinomukunda kutaura. maita zvikuru mapinda pachirongwa. Nyaya yatiri kukurukura ndiyoyi yechirongwa chakaparurwa nesangano reZimbabwe Citizens Initiative nezuro. Vachiparura chirongwa chinonzi dziso iliso. Panenge vanhu vachibatsirwa neapu yavakaisa inenge ichishandisa dande mutande ingava foni yenyu, mungangoenda paintaneti palaptop yenyu kana pakombiyuta mukangodownloada mune muchiwana apu iyoyo yeziso iliso. Mokwanisa kunge muchiripota zviri kuitika kwamuri, ndofunga manzwa vachitsanangura. Izvi zvamungada kuwedzera kana kubvunza vadare vedu?
Inini zvandingada hamukutaura ndezvekuti chirongwa chavo chakanaka asi ndinofadzira kuti kune zvirongwa zvakawanda zvakada kungofananawo naizvozvo zvimwe zviri kufire zvakatanga asi chinongonetsa ndechekuti munoona kuti fanika zvakaita munyika medu chinogona kushanda rumwe rutivi chisingashandi nokuti munoziva kuti munyika medu isusu mutemo unoshanda nokuti wabuda mumba mani. Saka chinonetsa ndicho ichocho chinhu chimwe chekuti tinoona nyaya yokuripota kune nyaya dzakatoripotwa dzakawanda pamusoro penguva ndingati especially panguva yezvematongerwo enyika yasvika kudai munoziva zvinoita bato rediri guru iri rokutanga rezano PF kuti havana zvinhu zviri fair havaiti zvinhu zviri fair vanoda zvinhu zvokungo abhuyusa vanhu vachimanikidza vanhu zvavasingadi. Saka kudivi rero rekuzano chirongwa cheziso chinogona kusaishanda zvachose nokuti vanhu vacho vamwe vacho vamune muchiti muripote kwavari zvakaita kumapurisa mukaripota muchiti mapurisa kune nyaya yakati kune munhu wezano PF akarova munhu akazodai havakwanisi kusimudza musoro because vari pasi pevanhu ivavo. Ndo chimwe chinhu chinonetsa chete izvozvo.
Regai tipe mukana kuna vasande vanove chairman kana sachigaro weZimbabwe Citizens Initiative vanogona kupindura ipapo. Vasande.
Yes mukoma. Ndatipotei mubvunzo wataurwa mubvunzo wamukoma wangoriwe kuti zviya
hanzi dzimwe nguva munhu kumareserve oko anogona kuti ashungurudzwa okupai information iyoyo pakuburikidza neapu iyoyo kuti handashungurudzwa ndiri pakati Asi mapurisa wo akadaono mangara kumapurisa nyake mapurisa anu kuna kusasa toramata anusesu nombo itika mune zimwe nzimbo kuti mapurisa anu kundikana kutoramata anu kune wangwe mangu werimwe bato manenga wa shunguru zoo werimwe bato saka emi mune mchizo fambisa se
izo zo ndizo zimwe zhe zhe zikon zero za ita uti tivene shunguze kuti tipe vanu urongwa wakata seziso nekuti choda kuti tizive pakaitika nyaya kumbunyikidzwa kwevanhu vanhu varohwa zvakaripotwa kumapurisa kana madhoketa akavhurwa mapurisa akatadza kuwana zvavanoita ndo zvimwe zvezvinhu zvataita kuti zvibuditswe pachena izvozvo kuti no our police force haisi kukwanisa kuita act on maissues of citizen abuse of human rights abuse ndo paya paya patiri kutiwo zvekare tiri kushanda nebato rezimbabwe human rights forum rinova mubatanidzwa wemaorganizations ari kuita basa rinotyisa rehuman rights defense saka vanhu vakambunyikidzwa vakanotaura nyaya dzavo kumapurisa madhoketa akavhurwa pakashayikwa zvinoitika ipapo tinoshanda nemapato akaita sanana zimbabwe human rights forum nana zimbabwe lawyers for human rights saka magweta iwavo kuti vanhu vanokwanisa kuvabatsira kuti no nyaya yenyu sezvo muri kutsvaga kuti muwanikwe kuti mutemo ushande tinokwanisa kuita sekutaurawo nezimbabwe lawyers for human rights kuti no nyaya yenyu ika tokwanisa kukupaiwo magweta aya anoita kuti muite sei anoita kuti mukwanise kuti mutemo uteverwe saka ndo imwe benefit iripo yekuti hatiri kungoshanda tega tiri kushanda nemabato akaita sezimbabwe human rights forum vachitibatsira kucoordinata mangos akasiyana siyana anova anoita basa iroro rekudefenda mahuman rights tinoda kuti macitizens vanzwise chinhu one havasi voga munyaya idzi kana vanhu vachinge vambunyikidzwa zvinhu zvakabuda pachena there is so many ways of litigating mahuman rights situations saka macitizens edu kasoda kuti tivape that ammunition toda kuti tivape futi idzodzo kuti you can actually go and you can fight for your rights you see human rights are not given you fight for them you fight for human rights and that's why my organizations why we call them human rights defenders because they have to go and defend the rights of our citizens so we toda kuti tibatsire macitizens kuti vazive kuti marights hatingoapiwa aya totoenda kunobvuta kana tichinge taatorerwa sezvekuitika izvo we have to fight for our rights and exposing the ills of this regime is the first step nekuti tese tinzwisise macitizens kuti ndekupi kwatiri kumbunyikidzwa and uyezve tiri kumbunyikidzwa sei saka takatora chinhu ichi takakwanisa kuchishandisa zvakanaka vana mbuya vedu vakaziva kuti they can send a text message vakakwanisa vachikwanisa kuwana rubatsiro tinenge tatanga the first step of liberating our citizens from this from the goings on that's happening in our country
maita basa zvikuru mukoma Sande ramba yanyu muri parunhare
mukoma Jonga ingade kukupaiwo the number inokwanisa kutextwa nemacitizens I think that is a number that I would like for you to continuously repeat kuitira kuti vari muzimbabwe vakwanise kunyora nhamba iyoyo
tipei
vanenge vasina saka nhamba iyoyo ino give me just one second
hello
vadziwayo mira henyu tipiwe nhamba vadziwayo regai tipiwe nhamba ebva mangoichengetawo vadziwayo hallo
Hey, 772 772 232 232 046 046 yeah 772 232 046 kana usina internet usingakwanisa kupata ziso ili ndo.com unokwanisa unokotumira text message yezvaitika nepauri
secretariat yedu inobva yatora information iyoyo yoiendesa paziso on your behalf maita basa vasandi ramba yanyu muri parunhare wazvo waendofunga manzwa zvatsanangurwa navasande kuti tinoziva kuti mapurisa dzimwe nguva anogona kusatambira zvinenge zvauiswa nevanenge vachimhangara ivavo asi ndo zvimwe zvezvinhu zvavari kukurudzira kuti vanhu watu hapa zviburiswe zvimhangarwe zvicheneswe kuti vanhu vazive kuti aiwa ndaenda pa police station yepakati asi havana kutambira zvandava paipapo kwaitika mhiri zvonga yakati ini ndini ndada kutotiritenwa kana kutyisidzirwa nekuda kusungwa ndo zvimwe zvinhu zvavari kuti aiwa ndo tsika iri kuda kunge ichiparadzwa iyoyo kuti mapurisa anopomerwa mhosva yekunzi varamba kutambira mashoko akati zvobva zvaburiswa ndofunga mapanzwisiro ipapo wazviwayo tinotenda zvikuru vakristo munzwa kune vamwe
yes jonga let's go to Dr. Dendere. Dr. Dendere, how are you doing?
Hi, I'm good. I'm here.
Yes. Can you tell us how this initiative works? For example, you, most of the members are here in the diaspora. How do you link with people on the ground, especially those who are going to verify that this report is really true, someone is really being attacked?
So I think the genius behind what we're doing is that the people in the diaspora came together to form this, but we realized that being in the diaspora, there's absolutely nothing that we could do. So together we worked with Zimbabwe Human Rights Forum, as Thomas has already said, but we also put together volunteers or verifiers from across the country, like literally across the breadth of Zimbabwe, as many as we could. And we're growing. So we've got people on the ground. Yesterday at the launch, you may have seen or you may have had, it actually happened in Zimbabwe, in Harare. So our verifiers are in Harare. Some of our members now, some of our core members are actually in Harare as well. And ideally, we should be going back and forth. But for us, the most important thing is it's double right, that the people in the diaspora should support this initiative so that everyone feels that they are a part of what is going on back home. And as the name says, Ziso, right, everyone is each other's brother, and we are watching out for everyone. So our verifiers at home will work with Zimbabwe Human Rights Forum. We'll also work closely with the police to make sure that acts of violence don't go unreported and unaddressed.
And are you expecting any negative sentiments from the government?
Well, we hope not, because there have been victims of violence on the ZANU-PF side. There have been victims of violence on the MPC side. There have been victims everywhere. So as long as the victims are Zimbabweans, right, we don't care what political party they are from. We care that there are Zimbabweans that have been injured whilst trying to exercise their right. So our hope is that the government will actually work with us in promoting peaceful elections across the country, because peaceful elections benefit all the political parties come election time. So we hope that they would be perspective enough to see that we're not doing this with any malicious intent. We want peaceful elections. We want Zimbabweans to be excited to go out and vote and to choose their favorite candidate.
That's quite interesting, Jonga.
Pane basa muri kurova ndima, tinoimba kuti zvichaita kuti michero iri kusakurwa nekudiridziwa inge ichizoonekwa nevana veZimbabwe mune remangwana. Tombonzwa kubva kuna vakarimanzira. Vakarimanzira, mune nzvimbo here dzamuri kuti kwakati tinogona kunge tisingapindiku, tiri kupinda kwakati nekwakati. Nekuti tine dzimwe nzvimbo dzatinotonzwa kunzi kana yanguva yesarudzo anenge achinzi manogo area, hakungopindwi. Usingazii kana kunzi wabva papi uri kuenda wabuda mbamani muchazvifambisa sei nzvimbo dzakadaro
idzodzo nzvimbo dzamuri kutaura idzodzo dzainzi hadzipindwe idzodzo ndo dzakanyanya kuita kuti tive neshungu dzokuti tiite chirongwa icho chichi kutaura kwatiri kuita uku patakalonja nezuro vanhu vanga varipo mamonitors anga aripo vakabva kumativi mana eZimbabwe kusanganisira nenzvimbo dzaingonzi dzinotyisa kusvika idzodzo ndidzo nzvimbo dzatinotoda dzacho idzodzo kuti vanhu vari ikoko vachisununguka iye zvino kuti vakwanise kutaura zvavanenge vachitaura kana kuri kuti vane zvavaitwa nevanhu vezvematongerwo enyika saka hapasisina nzvimbo muZimbabwe yatisina vanotimiririra vanokwanisa kunge vachizobatsira kuti mashoko afambe kuti asvike pa pachirongwa chedu cheziso iliso.
Ayo maita basa rambai nyimuri parunhare regai timbopa vatereri namba dzepanowanikwa ziso iliso. Hanzi mukango tumira mashoko kana kutexta kunamba dzinoti 0772 232 046. Mashoko anobva asvika zvamune matumira zvakutoteverwa zvoonekwa kuti ichokwadi here chamuri kutaura. Kana chaonekwa chiri chokwadi zvoshambadzwa kupasi rose. Ndo zvatiri kunzwa muchirongwa chatiri kukurukura. Vatiinawo zvino tina vapromise Sunday vanoyesa chigaro weZimbabwe Citizens Initiative nenhengo dzeZimbabwe Citizens Initiative tinapa vapanyika karemanzira vari kuUnited Kingdom kuUK uko. Pamwe chete na Dr. Chipo Dendere vari muno muAmerica mudunhu rePennsylvania vatiri kukurukura nawo. Vateereri tokurudzirai kuti vane mibvunzo fonai muise mibvunzo yenyu ipindurwe naivo vatiinavo vadare vatiinavo Chris.
Yes, Mr. Sunday, I know it could be a bit early to ask this question, but have you gotten any response yet of violations since you launched this app?
Yes, we have received a report of violations. Just yesterday, we started seeing some reports coming from the University of Zimbabwe, including some students who actually sent the pictures of their books at the University of Zimbabwe. So just within hours of starting this, and I think I mentioned on my Facebook page, we already started seeing University of Zimbabwe students posting pictures of them packing their bags as they were being evicted from the University of Zimbabwe.
That's quite interesting. But what about in the, you know, some remote areas that we know there's there are difficulties in trying to access the network, the internet, and you know, the phones don't really work properly. What do you think will be the situation in such areas?
Those are the areas where citizens are encouraged to send text messages, because once they send a text message, we have a secretariat. We have a full-time secretariat in Harare who actually receives those kind of text messages, and they can follow up with the citizens, and they can upload that information on behalf of the citizens based on their location. So it's not restricting the entries to come from only internet accessible citizens, but citizens even with text messages. And very soon we'll find a way on how they can actually deliver their messages via WhatsApp.
Thank you so much, Mr. Sunday. Rambai muri parunare. Taita mutereri vanonzi vamukori vari kuUnited Kingdom. Makadi? Hello, vamukori? Ndoimba nhare dzavo dzinenge dzarasika. Regai tione kutodi. Hello,
can you hear me?
Yes, takukunzwai manje. Makadi?
Zvipedi makadiwo.
Aiwa, tiri wapenyu. Pinda henyu pachirongwa.
Ndoda kubvunza kuti nyaya iyi yetiri kutaura panapa ikai ino tinenge tiri kuita contradictory each other panapa. Because nyaya iripo maZimbabwe elections ndeyekuti ZANU-PF has been rigging my election all these years. SADC yakatiudza after the GNU kuti implement my democratic reforms which will stop the rigging, and no reforms were implemented, and we still went on to do the 2013 elections. Are we saying we are going to go to the 2018 elections without reform again? Because can I see that my initiative is we still want to go ahead with my elections with no reform. And that is where the problem is. Because when we said that, what else do you want us to do? We told you what to do.
Regai ndipe mupinduro zvenyu navaSunday kana Dr. Dendere kana vakaremanzira, asi kumanzura andaita atisizo kungoti kushunguruzwa kwevanhu kana kumbunyikizwa kunofanira kungoitika nguva yesarudzo chete kana patiri kupiwa chibage matiri kupiwa chibage omu unotarisa kunzi wabuda mbamani ndezvimwe zvezvinhu zviri kuitika asi regai vakupindurei vadare handizove ndiani angapindura vamukori pamubvunzo awapa uyu
ndokwanisa kupindura vamukori
pindurai ndiani vari kutaura
ndava Sande
pindurai zvenyu
vamukori munoona kuti hongu sadzaka yakati implement ma democratic reforms asi chirongwa cheziso chirongwa chekuti macitizens vari kuti iwo kumbunyikizwa kwedu kuri kuramba kuchingoenderera kwanyanya tingaitawo sei isu semacitizens kuti kwese kwandambunyikidzwa ndoda kuti kumbunyikidzwa kwangu kubudiswe pachena kujekeswe kunzi kune chakati chaitika kuchiuru mhanzu nyika yose pasi rose rizive kuti tiri kumbunyikidzwa nekuti kumbunyikidzwa kwevanhu violations of human rights if they are not brought to the forefront they will be left to thrive and our people will suffer in silence. We will all be led to the slaughter like lambs. So what we are saying is that if we are going to be abused, we are going to be abused, but we are going to go screaming and kicking and punching. Let us not have an initiative. Let us just keep quiet. So this initiative is about citizens empowering themselves to highlight the abuses that they are facing. Because it's only after you highlight those abuses that you can find the defense of those human rights coming to the forefront. So this is what this initiative is all about. It's not being brought by political parties to say, but it's a citizen initiative.
I agree with everything you are saying. But are we not reliving 2008? Because all those abuses happened in 2008. And this is where Sada came in and said, you should not go to another election without implementing the reform first. Because now what we are doing now is trying to go back to 2008 again so that there are more abuses and then we can report them. When we report them, Sada will say, but we told you don't go to elections without my reform. So
but
Mr. Mkwari, let me
quickly jump in there. This is a Zimbabwe Citizens Initiative, and it's not MDCT or MDC or whatever political party. So these guys have come up with this app. That's what we're discussing about. Those who want to go into the elections, that is a decision made by political parties, and we are not having their representatives here.
That point, even I'm a citizen too. I'm not representing any party.
Yes,
but as a citizen, what are we saying? Because if you say one thing and I say something else, then we are contradicting each other.
As citizens,
we not be calling for implementing my reforms before we go to elections.
Yes, so the people who can rightfully answer you why we are going into elections without reforms are the politicians themselves. You see, that's where we are having that kind of discord, because here we are discussing this initiative. That, okay, fine, the politicians have decided, let's go into the elections, whether they've decided or not. Mm-hmm. But this initiative, like what has been said already, that it has already captured some, abuses already. Which means by the time we go to the elections next year,
maybe we can also give a chance to Dr. Dendere. She wants to say something. Dr. Dendere?
Oh, I was going to say that. So we don't disagree with you that there is an importance for reforms. I think everyone in Zimbabwe agrees that there is a need for reforms. But where ZISO comes in is with the clear knowledge and acceptance that whether or not there are reforms, there are going to be elections. And the reality that at least elections in Zimbabwe and elsewhere in Africa have been very violent. So the subject of reforms is important, but it has to be had. But we're coming in and saying, look, we know that even if there are reforms, as long as there's an election, the potential of violence is high. And so we want to create a platform that will keep people safe. So that's all we're doing. That's the small gap that we're trying to fill. And we recognize that there are other organizations that are doing this, and they're doing this very well, but they're doing this also in a smaller capacity. We are also doing it in a smaller capacity. So our hope is that as we join hands together with the Human Rights Forum and we work with others who have been doing this for a while, we will make every citizen feel safe. Because the truth of the matter is, are there going to be elections? Whether we like it or not, yes, there are going to be elections. There are going to be elections whether or not there are reforms. So that's, for us, that's not disputable. But what we also know that is not disputable is that there is going to be election violence. We're not saying one political party is going to cause violence, but that there is going to be violence because that's what happened.
I hope you are answered now, Mr.
Just a quick comment on that one. I think this is where we are making the mistake. We are saying, this initiative will make people safe. In reality, it's not going to do so. All it's going to do is maybe capture some of that information, which we already captured in 2008. And secondly, the point of that Nigerians, the politicians, who decide whether or not there are going to be elections. No, that's not the wrong approach.
No.
Every citizen of Zimbabwe has got a right to say whether or not we should have elections. I think that should be very clear.
Can I chip in, please?
Yes, go ahead.
Mr. Mkore, you are the one that is arguing with yourself, my Mkomo. Let me tell you something. What we are saying here is that human rights abuses are happening in Zimbabwe with or without elections, okay? There is things like Muramba China that are going on. People's houses are being destroyed. That is a violation of human rights, which has nothing to do with elections. The ZISO initiative is there to capture human rights violations in format. So, and we know that our people are being abused whether there's elections or there's no elections. And this is what we are saying. We want to make sure that human rights abuses are documented, are tracked, and they are monitored. So this is what this initiative is all about. The argument that you are bringing has nothing to do with what with this platform that citizens are creating. We are saying we are being abused left, right, and center, with or without elections. And how can we bring these violations to the forefront? And how can we have them documented in a way that is credible? This is what we are talking about.
I hope you answered, but
we are also talking of elections here. Let's not hide behind our fingers and pretend they are only interested in human rights abuses. That has nothing to do with elections. We were talking of elections here.
Yes, we are getting towards the end of the show, and listeners out there, balaleli, besilohlelo lapha sikhuluma ngeziso ilihlo. Nxa lifuna ukuthi lazise umhlaba wonke jikelele ukuthi kulokuhlukuluzwa, inombolo zithi zona 0772-232-046. Lingatexta khonapho umhlaba wonke usukwazi.
Anzi number 0772-232-046. Makango texta ipapo kana kutumira mashoko. Aiva vanobva vangotevera zvamune mataura ipo, ndo zviri kuitika kwamuri, vozviongorora. Kana chiri chokwadi, potorwa matano. Ndo chirongwa chakaparwa nezuro chinonzi ziso iliso.
Jonga. Thank you to our listeners and our callers and our guests, promised Sunday of the Zimbabwe Citizens Initiative, Panyika Karimanzira and Dr. Chipo Dendere. Thank you so much and good night, Zimbabwe.
And nevatereri, vatereri wose vapinda muchirongwa Christ tinovatenda zvakare. Anzingoma kana yakuririsa yakuda kuparuka ndopa baba kunakidza chirongwa. Zita ndijonga kandemiri tobatana muzvirongwa zvinotevera.